Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi muvuro ndira 4-2016. Sangano re Zimbabwe Hospital Doctors Association rinoti richaona mangwana kuti nengo dzaro dzichaenda here kubasa. Ndo kana mari dzavo dzaiswa mumabhanga avo. Mapurisa anorova zvose nekusunga nengo dze Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe ne Zimbabwe Activist Alliance mushure mekuratidzira dzichitsigira kusaenda kwevashandi kumabasa sezvo vasati vatambiriswa mari dzemwedzi wazvita. Studio 7 inopinda muzvipatara ichiona mamiriro akaita zvinhu panguva iyo vashandi vehurumende vakawanda vasiri kuenda kubasa vachichema nerekuti havana mari dzekufambisa. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende. Iyi ndiyo misoro yedu yenhau dzanhasi. Munotibata pa 909 a.m. pa 4930 kana pa 13860 nepa 15460 kilohertz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.